vamunangagwa avo vanga vari muenzano remekezwo pamusangano uyu vaudzwa pachena nevechidiki pavapiwa mukana wokuvabvunza mibvunzo kuti urongwa hutsva hwedzidzo hwenyukarikulam hauna chauri kuzoburitsa. Vechidiki ava vati kushayikwa kwemakombiyuta pamwe neindaneti muzvikoro zvikuru sei kuzvikoro zvokumaruwa ndiko kuchaita kuti urongwa uhu hushaye zvahunobuditsa sezvo vachiti zvidzidzo zvakawanda zviri kuitwa munyukarikulam zvichiitwa pachishandiswa makombiyuta neindaneti. Mumwe wevechidiki anga ari pamusangano uyu uye achiita zvidzidzo zveudzidzisi paBelvedere Teachers College muzvare Mesindava ndeumwe wevari kuda kuti hurumende isendeke parutivi chirongwa chenew curriculum ichi yopa vadzidzi mari dzekuti vakwanise kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo kana kuti magrants. Muzvare Ndava vati vechidiki vakawanda munyika zvikuru sei kumaruwa vachasara vari marovha kana hurumende ikaenderera mberi nenew curriculum iyi.
Inini hangu semunhu ari kucollege is like government day anga yadzosa magrants nokuti unoyazoona kutoti patinovhura vamwe vana vasati vaita se vabhadhara ende vamwe maresults vanopedza kunyora vasati vacollege, so government zvivi vanofanira kudzosa futi magrants aya apiwechi vana vechikoro. I think vanenge vabetsera ipapo. Then new curriculum yavo it's only cases for vana vari mutaundi vari kumusha. Tikatarisa tikona kupa example yekwachivi kudavira hakuna magetsi but vari kuti curriculum ndeye internet hakuna magetsi saka vana vacho macomputers vachanomawana sei? How do they learn macomputers?
Asi pavatura mashoko avo pamusangano uyu vamunangagwa vati hurumende yavo iri kusimbaradza nyaya yekuvandudza zvidzidzo zvinoitwa muzvikoro zvevanoita mabasa emaoko kuitira kuti vechidiki vakawanda vagozokwanisa kuzvigadzirira mabasa avo vega. Vamunangagwa vati indaneti ichange yave kupinda munzvimbo dzakawanda munyika nenguva pfupi iri kutevera zvichitevera kuparura kwavakaita tsinga dzeindaneti kuBaitbridge pakutanga kwesvendo rino.
Hurumende yangu iri kuvandudza zvikoro zvemabasa nemaoko pamwe chete nemakoreji anofanira kuva musimboti wana mazvikokota vanofambisa nyaya dzekusimudzirwa nekuvhurwa kwemaindastri munyika yedu.
Gurukota rezvevechidiki muzvare Kest Coventry vakurudzirwa vechidiki kuti vauye kubazi ravo kuzopa pfungwa dzavo kuti dzipinzwe mugwaro rehwaro huchatevedzerwa nevechidiki munyika kana kuti youth policy. Zvichakadai vamunangagwa vakurudzirawo vechidiki kuti vasatore zvinodhaka pamwe nekushandiswa nevanhu vavasina kudoma nemazita vavati vanoda kuti munyika musagadzikane.
Ndinokukurudzirai kuti muchenjerere vamwe vari pakati pedu vanongoda kushandisa mukana wemamiro akaita upfumi hwenyika kuita zvinhu zvisina kunaka zvinozokanganisa upenyu hwenyu pamwe neupfumi hwenyika.
Mutungamiri wenyika atiwo hurumende ichavandudza zvose zvinodikanwa kuitira kuti vechidiki vawane pundutso zvinosanganisira mitemo yekuita mabhizimusi munyika. Asi mumwe wechidiki anga ari pamusangano uyu Edmore Kambeva ati achatenda maruva adya chakata.
Chatinonyanyokurudzira ndechekuti zvainenge yatipromisa kuti ichaita dai yakasika kuita nekuti isu semayouth toda zvinhu zvinokasika. Nowanda wai vamwe mayouth ari kutengwa mumamisha umo vachiitiswa zvimwe zvinhu zvinenge zvisiri illegal. It's because vanokasikidzirwa kuitirwa zvinhu. Saka tinokumbira kuti zvayataura kana kuti zvaive kutipromisa kuti ichaita ngaiitewo nekukasika zvichibatika so that tokwanisa kuita zvinhu zvedu nenguva.
Musangano wemazuva maviri uyu uyo wapera nhasi wakarongwa nebazi revechidiki uye wapindwa nevechidiki vanodarika zviuru zvishanu. Musangano uyu wanga uine chinangwa chekutsvaga nzira dzekuti vechidiki vangawane pundutso sei munyika uye kuti vechidiki vangaitei kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.